Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato, vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vaTsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo, zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzebato iri dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvemaindastiri pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika weStatutory Instrument 64 kwokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZanu PF rinoti richaongorora mhirizhonga yakaitika kuBulawayo neZuro iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuwara. Izvi zvataurwa nemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo, avati bato ravo richaongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika pamuzinda webato iri weDavis Hall kuBulawayo, pakati pevanonzi vari kutsigira chikwata cheG40 nevari kutsigira chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mfoko uye murongo wemabasa ezvematongerwo enyika muzano PF waSevia Kasuku RM. Chikwata cheTeam Lacoste chinonziwo chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata izvi zviri kutatsurana kuda kuona achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vazosiya basa. VaMpoko vaitarisirwa kupinda mumusangano wedunhu reBulawayo uyu kana kuti Provincial Coordinating Committee, asi havana kuzoenda nenyaya yemhirizhonga inotyisa yakapa kuti vamwe vabayiwe nemapanga, vamwe vachidirwa mushonga unokachidza maziso kana kuti pepper spray. Vanotsigira G40 ndo vakanga vachiita musangano uyo wakanzi wainge usiri pamutemo nevanotsigira Team Lacoste, vaiti vakasukuwere vainge vangoita vanhu vekupfekera pfekera pasina sarudzo. Sachigara weYouth League mudonhu reBulawayo muzvare Anna Mokoloha uye sachigara weBulawayo Central vaMagura Charumbira vakakuvara mukurwisana uku pamwe nevamwe vanhu gumi. VaCharumbira vakabayiwa nebanga mumusoro nekumeso, vanoti muzvare Makokola ndo vakauya nebanga racho. Asi muzvare ava vaudza Studio 7 kuti havafambe nemapanga uye vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaCharumbira avanga vachibva kuchipatara.
Ndakangoerekana ndaona varume vakasvika padiri vakamhanyira kumupata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepadhedhopa zanupiefu. Ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhiliza vanhu vari agenesti Kasukuwere munoBulawayo uye ndiwe uri agenesti provincial structures emuvhu. Saka vakatanga kundirova, vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro. Ndobva ndaenda kumapurisa, ndaenda kumapurisa ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu. Ndakangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho vakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayuti vanga vatamwa vachiti Charumbira arohwa igwei pano. Ndozvo zvakaita. Mutani Zuro.
Pane vamakaziya here pano vakakuruva yavo?
Kune anonzi Hardlight Ndlovu. Hardlight Ndlovu ndeimo zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nana kasukure nevanhu vave vavo vana Buto vana anonzi vanonzi Buto Gati. Ndo vavanenge vachitandisa matagi okurova vanhu manje manje anga achitori ukami nemhosva dzekidnapping akatomboenda futi ukami nemhosva yerek panga pana makawe sivanda panga pana Buto lezengwenyi ngwenya memba yecentral committee but iri gel nayani akasikuwere then panga pana tipuriro munhu akandipaya nebanga anoita Godmark Muve driver wa MP anonzi Malava saka uyu anochanda nanakasikuwere e akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndobva akazotiza banga akapa Cosmas amupe temura ei saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorogwa asingaiti mulala wacho uyu wamahovhesi vekunoyu vekutanga vari rimwe vakarohwa naCosmas Muve wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu saiti
vanga vari sachigaro yezano PF Youth League Mulawa Central vamagura acharumbira vachitaura vari parunhare Mulawa yemakare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHardlife Ndlovu avati zviri kutaurwa navacharumbira handizve chokwadi uye vashoravo mapurisa nekutadza kuvachengetedza.
Ndokuudzai chefu takaitika nezuro nokuti tine murume anonzi Tarumbira haamo mastructures ezano PF Mbulawayo Province zinote membe zano PF takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vakavasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhinsi memba dzeproti bhiro memba dzecentral committee akaspreya vanhu nespray gun muhuri matatiritita meting yecoordinating because papa is supposed kuya sitting president vamupoko asi vana charumbira nekushandisiwa pane mahovheti mahovheti amutsvangwa mahovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi unonzi kuntumbare vamwadoro vashamba nemakombo vakasvika vakarova chairman weprovhinsi vachiti hanzi ane banga because charumbira anga akuwara bhoza ndiye anga aita kuataka vanhu anga ataka vanhu charumbira achirwa nevanhu achimobilisa mayouth athree member departy vatiri mastructures ende chambwira is a big problem in Mbulawayo province taneteka isu hatisi mafunction tiri member dzeparty dziri kusapota president vamugabe zvo zvatinoziva chete zvo zvatakanyika muzano PF and then mapurisa zvakaitika mapurisa zvakaitika pana zvokuti mapurisa havana kunatsa kuti protect mapurisa anga ari vashoma tizama kutaura kana vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana TV mapurisa yakaitika
ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo imimi makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwere pasina kuitwa sarudzo
aiwa kunyepa kunyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vanacharumbira havamo mastructures yepati.
Munyori mukuru muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHardlife Ndlovu vachitaura vari parunhare Mulawa yemakare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatwa unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi ava anoti nyaya yekurwisana muzano PF Chigariro asi ichizoita chirwirangwe semakudo.
Kune zvona zvakaita handingati vanyanyamedzana pane zvinyaya zvangobudavo zvataurwa kuti pane vakarovana vemapepa vamwe vanonyorawo vachiti kurwa uku kuri pakati pemapoka maviri anosanganisira rinonzi reLacoste nereG40 ndo zvatataona asi hatingazoti tinyange kudzika kana kuenda kudhorobheni nokumaruwa nenyaya iyi nekuti izvi muzano hazvisati zvanyanya kuonekwa.
Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa? Vamwe vari kuti vakaona veMDC vachikandirwa batiegas vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kuhulu pane uku asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tiegas. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zanupiefu ndo bato riri kutonga and munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda mairirano nebato riri kutonga ndo zviripo mukatara vachihuri vachihuri kubva kare munhu weZanupiefu vakatonge variko kuMozambique vachikura Zanupiefu saka Zanupiefu hatingaidzisi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa hongu vamwe vangada kuti mapurisa akasununguka hazvisi izvo.
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoti hapana kudududza panyaya yekubatana kwemapato anopikisa mukushanda pamwe kubvisa hurumende yavamugabe gore rinouya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinhoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA, vatsvangirai vakati mubatanidzwa wemapato anopikisa ndiwo chete unomisa utongi hwavamugabe munyika.
Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda akasabatana akaomba chinhu chimwe chete. Kuruzisa ndiri kutaura vatungamiriri, all the political parties, that even we have to change political culture and direction, we all have to sing one song. Tofamba tese takaomba chinhu chimwe chete. Mukauya muchiti indirichi, 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 worovanawo mwokonfyuzana. Let not confuse our own people.
Vatsvangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita, wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatsvangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanu PF. Panyaya dzesarudzo, vatsvangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatsvangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti isu hatisi kuzonomira, hatisi kuzonomira tichimirwa tichidyiwa sematemba takasvinura from top to bottom. Ivo vezvedu vanozvizi toda kuita ukama navo kuti vave maimpartial referees. Kwete kubvisa navo. We have nothing against Makarau as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the elections dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinouya dzikabirwa sezvadzinogaroitwa.
Tajamuka haiperi mutsinga dzevanhu. Munhu wese anobvunza kuti tajamuka iripi, tiriko. Panozonzi mukabariga maelections muchaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has to rig my elections ever again. Tirikutaura pano pachinhori nhasi.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhori University of Technology vaDebson Mbada vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vasipepa Ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavamugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano waNezuro wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaida tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Apa Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kurwisana nedambudziko remanyoka iro ravhiringa vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviviri panguva imwe cheteyo vaimbo vegurukota rezveutano munyika iyi vatedros adamon gebreyesus vari mumwe vevanhu vari kutungamira mukukwikwidza chinzvimbo chekutungamira sangano reworld health organization. Mutungamiri mutsva weIran achangobva mukusarudzwa zvakare vaHassan Rouhani vanoti ukama hwenyika yavo neAmerica hauna kutwasuka uye vati musangano mukuru wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuSaudi Arabia musangano wekuda kuonererwa. VaRouhani vatiwo kugadzikana mudunhu reMiddle East hakungabudiriri kana pasina rubatsiro rwenyika yavo Iran. Sangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA richishanda neStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team kana kuti SAYWAT rakavhura nzvimbo paMidland State University yekuti vadzidzi vakwanise kuungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekudzidzisana nzira dzekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iye.
Nzvimbo iyi iyo yavanoti Resource Center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Tidiane Sise. Vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi. Mumwe mudzidzi wepaMSU akawana zvidzidzo pamusoro peHIV and AIDS uyo achange achidzidzisawo vamwe vadzidzi Hastings Tengende anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo. Tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera echidiki pamwe nevakwegura. Tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana-siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana-siyana vowana mikana yekukurukura HIV and AIDS pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde.
Kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira zvavadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health. Tava nenzvimbo yatokwanisa kuti kunyangwe nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information. Taimbova tichioperate as my PH caters and say what tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitaliza information yatiita gadha yatichida kudiseminate. Saka ikonozvi tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu.
Nhengo yesay what ari zvakare mudzidzi muzvare Micheline Makanaka Museva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo. Muzvare Museva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa.
Nyaya dzeHIV and AIDS dai paingrizwa nyaya yemaself test akamboindrojusa ndofunga zvinogona kutibetsera nekuti isu sevana maybe tinenge tichinyara kuti tiekutokwanisa kuda kuzvipata tichingoona kufunga maybe vachafamba vachitaura maresults edu but at least pakava nemaself test hurumende yakatiprojera maself test akawanda ndoona soti zvinogona kutibetsera.
Anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi paMSU vaReginald Nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kunoratidza chitsidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzekuchengetedza utano hwevadzidzi.
Tinotarisira kuti danho ratatora iri tichakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuzivo kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza.
Vasi sevanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezveHIV and AIDS pamwe nekodzero yepabonde sezvo kuzera revechidiki kuri iko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona. Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari Hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvakiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kweHIV pamazera ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi maviri nemana kuri kukwira shaka kosha kuti masera awa awaniswe ruzivo
saka rizo senda zvayakanakira ndekuti chimwe chinogara chiripo zvazva kureva ndezvekuti chero ma partners ano ari munyaya dzekurwisa nyaya dze HIV ava kukwanisa kuya kuzosiya zvinhu zvavo murizo senda yamo zvekuti chero vatange tatadza kubata musi vati takauya tiri tose uya vanokwanisa kuzoti chero imwe nguva yavanouya vanovadzidza chi vanokwanisa kuwana information iri murizo senda
pamusoro peruzivo nemitambo mizosenda ichange ichiwanikawo makondomu vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wekuti vashandire nyika zvakazara ndakamirira studio 7 mugweru ndini Patricia Mudadikwa.
Sangano rinomirira vanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rinoti kusajeka kwemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvimwe zvigadzirwa munyika Westastory Instrument 64 kwave kukonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze vachizozvitengesa munyika. Vabima vanonzi vakaudza musangano wevane chekuita nemabhizimusi nemusi wechishanu kuvulavayo kuti mutemo uyu wakanga vei kuzobviswa sezvo wakanga wazadzisa zvido zvavo. Asi pasina kupera mazuva maviri vabima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutemo uyu hauna kwavaizoenda kusvika vazodzika mumwe unonzi local content policy uyo uchange uchichengetedza zvakare zvigadzirwa zvemunyika. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vaDennis Juru vanoti kupesana kwemashoko avabima uku kuchaita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemari sezvo vamwe vakanga vatotenga zvinhu zvakanga zvakawanda zvavaifungidzira kuti zvave kubvumizwa kupinda nazvo munyika vachiti vaizonozvitengesa kuZimbabwe. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ravabima sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwe hurukuru yataita navajuru pamusoro penyaya iye.
Kungopozanawo maronda kwavakuitawo nevemalocal industries vanga vavimbisa kuti Statutory Instrument number 64 ichavepo zvachose. Asi tinoona kuti hurumende yakatogara pasi vakatozviona vega kuti zvavaitarisira kuti SI 64 ichaunza zvakatadza kuwanikwa zvichiitika. Vaitarisirawo kuti remittance ichakwira. Kwakawanikwa kurwa kuti mari dzaitumirwa hadzina kukwira. Hurumende yaitarisira kuti vanhu kana vaakutenga zvinhu vachangozvitengera kuZimbabwe, saka mari inotumirwa ichange ichizowanikwa ichikwira, haina kukwira.
Saka imi sevesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika munoona here paine zvinoshandurwa nemashoko avo?
Isusu tiri kutongofara nezvavakataura izvozvo kuti SI 64 iri kuenda zvelocal content iyo imwe nyaya inotori nyaya yakatosiyanawo nenyaya yeSI 64. Tine tisaziya hedu kuti vanenge vaakurevei sekuti ndiye munhu mumwe chete iye akataura kuti iri kuenda kwese kwese isu totasapa zvavakataura zvakanaka. Izvo zvekuzonzi haichaenda isu hatiwani kwetichizozvitarisa isu tongoziva kuti vakataura kuti SI 64 iri kuenda vakataura zvikonzero zviri kuita kuti inge ichienda. Saka izvi zvekuzenge vaakutaurawo havo vafadzana nevavanofadzana navo, isu tinoramba takatsika ipapo pekuti vakati iri kuenda tatongomirira kuti vatiudze kuti inotanga rini kuenda.
Tinonzwawo kuti kunyange mutemo uyu uripo vanotenga nekutengesa zvinhu kunze vari kukwanisa kupinza munyika. Zvinhu zvakawanda zvakarambidzwa izvi zviri kukwanisa kupinda munyika. Izvi zvamungataura pamusoro pedanho iro
ndo chikonzero chikuru chakaita kuti SI 64 iwanikwe ichinzi inofanwa kubva, sekuti hapana chinhu chakazombonzi chichawanika kuZimbabwe. Hakuna chinhu chaisiwanikwa kuZimbabwe chichitengwa kunze kwenyika chinonzi changa chisawanike. Musiyano wangu wangupo ndewekuti government yanga isisawane duty pazvinhu zvachona zvinopinda munyika. Vanhu vanga vachisimagula zvinhu zvinova zvatakambotaura isusu seInternational Cross Border Traders Association kuti zvinhu hazvisi kumira kupinda. Vanhu vari kupinda nezvinhu, vanhu vari kusimagula, vanhu vari kupinda nazvo even nepabhodha chaipo chaipo, zvinhu zvinongopinda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zvicharwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvapinda muchirongwa chekuunganidza chikafu zvichipa vanoshaya pamwe nevari kugara mumigwagwa muSouth Africa makare havasina pekugara. Mumwe vanhu ava vari kubatsira zvicharwa zveZimbabwe zvinoshaya muJohannesburg ndimuzvare Vimbai Musvaburi. Mike Hove Studio 7 aita hurukuro namuzvare Musvaburi kuti tinzwe zvavari kuita.
Takafunga kuti sezvo muno mupadzi vanhu vakawanda, vanhu vacho vakawanda havana pekugara, vanhu vacho vakawanda pavari kutambura. Takasangana tikaona kuti zviri nani tingobatanidza izvozvo zviduku zviripo, vavigire chikafu, chikafu chasara tinenge takakondribhutwa navanhu, toenda kunovapa zvisina kubikwa. Hatina kungopa vanhu vasina pekugara chete. Takakwanisa kupa nevanhu ivo vari mapofu nezvirema.
Panguva yese iyi paunga uchigara kuSouth Africa, wakasangana nezvizvarwa zvakawanda here vari kugara pamigwagwa?
Vanogara pamigwagwa vakawandisa muno muSouth Africa, nekuti inini ndangonikove nemakore maviri chete ndichigara muSouth Africa. Saka ndikakuudzai manhamba ndendichitonyepa. Mawandiro avakaita vanhu vasina pekugara hazvitomboiti, because vari kumarocation akasiyana, vamwe vari kumatown akasiyana, vamwe vari kuDurban, vamwe vari kuCape Town, isu tingori muno muJoburg.
Wambotaura kuti wakasangana nemapofu nevanhu vakaremara, vanga varipo vakawanda here kumusangano wako?
Vanga vakawandisa, because nzvimbo yacho takaudzwa kuti kunogara vanhu 3000, hafu iyoyo mapofu nezvirema.
Ndiani anovabatsira nezvavanoda?
Hapana munhu anovabatsira, vanozvibatsira. Vanozvibatsira nokuti vanoenda kumarobhotsi vachinokumbira rubatsiro.
Sezvo nguva yewinter yasvika, chii chichaitika kune vanhu ava?
Tiri kulaunch project yekuvaendesera munguvo mablankets. Zvatiri kuita ndezvekuti tichakumbira vane mablankets masaru kuti tikwanise kunovapa, vane mari vanogara vasikakwanise kutipa mablankets, tichalaunch GoFund account. Kuti vanhu vanokwanisa kudonata kuti tikwanise kunovapawo kuti tivapowo mablankets ari warm kuti vakwanisewo kupfuura winter iyi zvakanaka.
Vanhu vari kuda kubatisana newe pachirongwa chako ichi vanokubata sei?
Ini ndiri paFacebook. Mamessage paFacebook tinopindura munhu wese. Ndiri paFacebook, zita rangu ndonzi Vimbai Musvaburi.
Muzvare Vimbai Musvaburi vachitaura parunhare vari muSouth Africa naMike Hove weStudio 7. Mumusha weDynamos mapinda mamhepo zvichitevera kutatarika kwakaita chikwata chine mukurumbira ichi mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakapandukira murayiridzi wavo Lloyd Mutasa, uyo vaimba kuti paamire iko zvino pakaoma mushure mekunge chikwata ichi chakatatarika ndokuzoita mangange 1-1 neShabani Mine. Matambiro akaita Dynamos nezuro asiyana zvikuru neDimbare inozivikanwa neveruzhinji zvekuti ingadai yakadamburwa neShabani Mine dai vashanyi ava vasina kutadza kukanda mambure mikana yavakawana kunyanya Farai Mupasiri uyo aimbotambira Dimbare. Pakapera mutambo uyu, vatsigiri vechikwata ichi vaitadza kunzwisisa kuti chii chapinda mumusha mavo, vachiti ivo Mutasa anofanira kugadzirisa Dimbare nechimbi chimbi kana kuti asiye basa. VaMichael Bundo ndemumwe wevatsigiri veDynamos vari kuchema nechikwata chavo.
Lloyd Mutasa anofanira kugadzirisa timu kuti tibatambe bhora zvakanaka, because zvinorwadza masapota zvaarwadza.
Vabatanai kwaedza avo vanoti vanotevera Dynamos kwese kwainotamba vachibva kuNorton vane mashokowo kuna Mutasa. Asi murayiridzi weShabani Mine Tekshua Chiragwi ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake, achiti iye pointi kunze kwemusha kunyanya neDynamos yakakosha zvikuru. Black.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Michael Kariati. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato anopikisa, vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 22 Nkwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kwesinye isikhathi kusukeze kungekuthi omunye anga uthi nama misunderstanding akade esekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba nama misunderstanding.
Ibandla leZANU-PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emahofisini alo eDavis Hall lapho okulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Sekulamavenda ayitumiliyo amankampani la kobulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu so ithumile ngeza abazifikileyo abantu bakhona basebenza ngaphi izipoko yini uyazihlolela ngabona khona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi yakhe okuthi uhulumende weZANU-PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle oweHealth Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo babalisa umgcinisihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohohla lomgcinisihlalo wesigaba sebulawayo Central District uMnumzana Magura Charumbira okwazwe ngenqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla uMnumzana Sevia Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla esigabeni sakobulawayo uMnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa omvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe loMnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe lokuzela abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali sihamba le. So abantu abakhamba lokazi kuwele bazonda bathi kathi kweni Charumbira uzenze ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengamayouth kade sesizivi resolve lokuthi ukazi kuwele we want to pass a vote of no confidence ngoba vele kaso muntu okuhamba laye vele lisela ilibonika lomuntu wonke. So abantu laba batho bazonda they teamed up yesterday and bangitshaya bebanenge bathi bengitshayele bebanenge bangigwaza lengqamu futhi about so lamanxeba vele ezisingqamu kade ngigwazala zizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe yini laba abakugwazileyo?
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele sikhambe ekoti. Mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade esihambele ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa niripoti kathesi ngivele kade ngi-admitiwe UBA Empilo. So sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi Empilo kathesi bandidischargile. So sokumele ngihambe nje ngihambe enjini kathesi ngivele Empilo. So akuyenza ukuthi ngihamba labo ngokusasa e-court ngoba i-report yaphuma after 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu.
Manje bona bathini abakhulu bebandla?
Hayi abantu bebandla bonke vele even kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikhwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongathethekalanga. So vele kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikhwele. So kusale leli ishanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njoku.
Alo-ke ngumnumzana Magura Jarumbira, umgcinisihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla leZanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezu kokuthi umnumzana Sevia Kasukuwere axotshwe na kubandla leZanu PF kumbe hatshi. Lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahofisini ebandla leZanu PF koBulawayo. Sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu, omunye wabalwa impi enkululeko, othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi uKasukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani.
Indlela engingakuthatha ngayo Dande ukuthi imbono yabantu iyatshiyana kwesinye isikhathi, kodwa ngokubazelela kwami sangikhangela nami ngelihlo elilayo ukuthi kwesinye isikhathi kusukeze kungukuthi omunye angakuthi nama-misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama misunderstandings.
Okokuthi umnumzana Kasukuwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni, lina lithini ngakhona?
No, uKasukuwere is not the issue, Gande. As far as I'm concerned, the problem engaba khona in another way. You see, the no tendency of having what you can call ama big chefs with the ruti, you know, big guys holding big positions. There's a chaser for ama hidden agendas. Kasukuwere, mind you, I cannot believe this ruti umuntu ozenga Kasukuwere going throughout the country day and the night. Angavuka esekhonile on these things. And my defense line on that one, which is, since uKasukuwere started the program, a commissary within ZANU-PF, I can assure you, Gande, ZANU-PF has always been on top of the situation. And now you cannot deny that, especially in terms of winning ama election outright. That is the second answer.
Hello ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu, omunye wabalwa impi enkululeko ekubandla leZanu PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe okuthi uhulumende weZanu PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba le-Newsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la ese-Midlands lapho ethekelele khona inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. UMnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani atshiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa kusiloqiniso.
La yuthwa ngamanga, ngiyabona ukhulume ukhona kudlileyo okumphice ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke, ngoba okukhona lapha kuground okukhombisa ukuthi abantu abathole imisebenzi, abantu bonke kuleli lizwe sekulamavenda ayi-2 million. Amankampani la koBulawayo okuphenza inkonzo okwakusebenza khona abantu, so i-2 million nje zabazivundileyo, abantu bakhona basebenza ngaphi? Izipoko yini? Uyazihlolela, ngiyabona ukukhona kunathileyo kuzamine kungapheli emzimbeni, uzakhuluma into ecacileyo. Hayi khona layo amangala kulanto
kanjani.
Akula yini ama fekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo?
Hayi, mina ngidabuka kobulawayo. Kobulawayo yikho lapho kokulamankampani wonke ongawacabangela wonke. Lapho kokulamankampani khona ziyehla inyembe. Uzafica phakathi kwamankampani sokumila utshani. Ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona. Ungahamba kololiwe namhlanje, amatelokisi kaloliwe ajile utshani asemila utshani. So ngiyadideka nxa esithi yena usevuleleyo umsebenzi eyi-2 million. Kuyandida ingqondo ngoba okulapha yinsinda kaphenduli. Abantwabethu sebetshona emabridgini bebhema okudakayo benatha okudakayo. Okukhombisa ukuthi iinkokheli zethu zakusasa kuyabe kuyingxakangxoza.
Mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho.
Lelo limiqotho sibili, anti sonke siyazi ukuthi izanu yona uma sesizawuya kukhetho kule zinto kulethulela abathanda ukuthi balinike uZulu ukwenzela ukuthi uZulu aqalise ukuthi abalandeli. Zulukandaba nxa izanu lingayifundi namhlanje sozaba sayifunda. Sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhulu ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela ezizibulala abantu ngezikolo ezingamathitshala angaholiwo abantu abethu abasafundi. Akula nto enjalo, asikhipheni izanu silungiselele ikusasa yabantu abethu labazulu.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla ukuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
NgoLwesihlanu umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima uthe uhulumende uzasusa imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi lobanje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa ngaba sibone isizathu sokuthi kuthatha izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le we-Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victor Smatutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa limigoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asuselwe ebhani kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka? Siyafisa uhulumende nje angasicabangela. Ngithema ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuza ukuthi into ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga, mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela ukuludlakela abantu bebhikisana laye kulokhu. Unkosazana Mazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi iza kwenza impilo ibe nzima.
Sekuthe kakhulu ngoba uthola ukuthi uyekela ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngale uthola iprice yakhona iphezulu kakhulu or uthola ukuthi leyo nto esitolo ayikho vele total usukungazazi ukuthi kumele wenzeni or sokukhosta ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje uyothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathamandla zamankampani kahulumende, amankampani azimeleyo lezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima obukhulu. Amankampani kwele South Africa abesezimisele ukuphindisela lawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. nakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamakampani abethenga lezimpahla phandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kulefto kulamhlanje sixoxa ngokulwisana okuqhamuke phakathi kwamaxuku ebandla lezanu PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwele Melika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba ngumphathintambo wezempilakahle kwele Ethiopia uMnumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe. Abantu abazinkulungwane ezedlula amathumi amathathu i-32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo, kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi i-cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempilakahle owe Health Services Act osokunqunywa izinhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi kwezempilakahle kanye labakumsebenzi wezempilakahle. Kubika onompumelelo moyo.
Iqula lengcithi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lephalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho weHealth Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira, isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lephalamende, uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we're here to align what we call the Namhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho weHealth Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lomthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha eZansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso yeCenter for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu tirikushanda pamwechete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani. Loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni komthetho weHealth Service Act. Unkosikazi Sandra Gumbo, umgcini sihlalo webhodi yesibhedlela seIngutsheni,
uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani kuluhlelo oluhle kakhulu, liyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise i-constitution yethu ukuthi ingani, sizwisise futhi ngekabanzi ngokwezempilakahle ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane layo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane, i-Community Working Group on Health, umnumzana Desmond Ntini, uthi bayathokoza ngokwenza ukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usizakale. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lapho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje liphongoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledalele parliamente liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminengi, kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamachumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe, elichumi lambili ayikaguqulwa kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalabo lapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Homes yakwele Germany. Unkosazana Noleni Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba ye-Midland State University enkabazwe eGweru.
Participation yama-youth iqakathekile ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho esifisa ama-youth, thina singekho khonapho akulanto abayenza.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi ukuthi siye siphume siyehlangana njengama-youth sodwa siyodiscussa sivumelane sikufunayo sipresent ama goals ethu for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe koBulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzayenza into enje anti bebuye kithi mayouth bezosibuza bathi mayouth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
Undlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Kade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yama-youth. Sakhona singasibizwa sifike sizohlala nje besinike ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone i-change.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala koBulawayo usebenzana labenhlanganiso ye-Scripture Union Thuthuka kuhlangothi lwabantwana abaphila behlala ezitaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma-organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama-youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama-plans ethu azwakale. Noma kulama-projects abuyayo, kulama-programs abuyayo for abantwana, kubuya sokuhleliwe kudala, thina sesisenza kuphela silandela osokuzuza.
Abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho akuqondananga labo, ngakho-ke akusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencitshwa ithuba lokuveza imibono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg kweSouth Africa babelohlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki, abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Vimbayishe Mushwaburi, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedisa ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi nganono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ejeneyo. Kodwa injongo kakhulu eqhakathekile ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota. Belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudiphu kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane ngalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona into eziningi kakhulu, sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi-3,000 ahlala e-car park kuphela. Indawo encane kakhulu.
Kukhasi lakho elebulenjini bokuzilibazisayela e-Facebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekane nalolu dubo lokungaboni kahle, abanye bengela zandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekunabantu abayi-1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo, ngabantu abaphysically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
Unkosazana Vimbayishe Mushwaburi, ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla, sixoxelaye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokunqoba emidlalweni eyisithupha laba ngojikile obhanqa kabili lanqotshwa kanye ngempela viki edluleyo. Iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beChipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya phakathi kweviki edluleyo. Leli qembu leBlack Rhinos liphendukele onyaka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka 2014 njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNkezi Platinum Stars lele-FC Platinum wona alemiklomelo elitshumi lathoba munemunye, kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Caribbean lemiklomelo elitshumi lathoba munembili. Iqembu le-Islanders lihleze endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ichi iqembu leBantu Rovers lihleze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa umanager waleli qembu Agent Sawu uthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu le-Highlanders. Elinye iqembu eliphenduke lonyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka 2014 elishabhani mine lisendaweni yetshumi lile miklomelo elitshumi njalo. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, igama uChris Gande lilale.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.